Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu mbudzi 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Urongo wanhasi tanga wanga wakajeka asi taita dambudziko rekuti vanin'ina vedu mayouth edu atyisidzirwa. Tiri kutarisira kuti pane mumwe wedu anogona akaurayiwa nezuro.
Dr. Patterson Dzamara vanorohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori apo mapurisa anodzivisa vano kuratidzira muHarare nemubulawayo vanoti havasi kufara nenyaya yehuori hwemabond notes. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vovhura nhandare Victoria Falls zviri pamutemo.
Kuya kwatakaita kuno kuyeki taifunga kuti zvichida pachandimuka nyika dzakawanda dzemuAfrica zvichitevera gwara ranga ratorwa neSouth Africa rekuti iyo haichadi, asi tafara kuno kuti hakuna dzimwe nyika dzatevera.
Musangano weInternational Criminal Court wenderera mberi kuHague pachipiwa kurudziro yekuti vatungamiri venyika vanotonga nedemo vasungwe. United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanoda chikafu kusvika mwedzi wakurume gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuratidzira kwanga kwakarongwa nemasangano akasiyana-siyana anosanganisira hashtag tajamuka, hashtag this flag, Occupy Africa Unity Square nemamwe kwatadza kubudirira mushure mekunge mapurisa nevasori kutanga nezuro vatanga kusunga nekuita kafira mberi vanga vachitungamira kuratidzira uku. Masangano aya anga achida kuratidzira nezvenyaya yehuori uye kuramba kutambira nyaya yemabond notes ari kuda kuparurwa nehurumende pamwe neRBZ. Mumwe wevanga vachitungamira kuratidzira uku, Dr. Patterson Dzamara, vanonzi vakapambwa nezuro manheru vakaitwa kafira mberi nevari kufungidzirwa kuti vasori. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
VaDzamara vanoti vakapambwa nevanhu vaifamba nemotokari, avo vanonzi vakavavharidzira motokari yavo mumugwagwa vakaipfuura nepfuti. Vanoti vakarohwa zvakaomarara, vakasiya vakandwa musango pedyo nekulekuchivero kunze kweHarare. Mumwe wevaifamba navaDzamara vanashe Benson Salani havasi kuzivikanwa kuti varipi zvichitevera chiitiko ichi. VaDzamara avo vave kurapwa pane chimwe chipatara muHarare vanoti kushungurudzwa kwavari kuitwa nehurumende hakusi kuzovadzosera kumashure.
Kuti chandaona vanga vane pfuti yese maAK7 chaizvo. Vamwe vacho vanga vatopfeka yunifomu mapurisa inga about 2 then vabva vazouya kutorangu vari 3 vakapoenda futi vanhu vangomuvha chete vangobata foni yavo tokupfuura. Meanwhile vamwe vari mune imwe mota kunyanya nevamwe vari mumota mangu mashure vazhinji vacho vanga vari abhizi. So ndanibona chinzwa magunshots futi dzichirira akashaya kuti chizviuite kuti ipapa ndazobuda kumota vanga vandindinari pasi ndipana ndangomashuro wachishandisa mabaton stick nemusoro mandova nespike.
Mumwe wevanga vachitungamira urongwa hwanhasi vasteni zvorwadza vati pasungwa vanhu vakawanda uye vasungwa ava vanosanganisira gweta rine mukurumbira advocate Fadzai Mahere avo vanga vachitsigirawo kuratidzira uku padande mutande kana kuti paindaneti.
Right, urongo hwanhasi tanga wanga wakajeka asitaita dambudziko rekuti vanin'ina vedu mayouth edu atyisidzirwa. Tiri kutarisira kuti pane mumwe wedu anogona akaurayiwa nezuro. Because vanzi vakura vachinomusiya pa safe place anga ari lifeless and munhu iye haasi kuoneka. Anonzi Nash.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti avo vakundikana kuratidzira muHarare nhasi nepamusana pekusungwa kwanga kuchiitwa vanhu vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoitwa nehurumende isingakoshese zvido zvevanhu.
Section 58 yebumbiro remutemo redu rinoti rine kodzero yekudemonstrata bati chirumende chawisa mazitanga mazimotikari akatengwa kuIsrael ekudzvanyirira vanhu vemuZimbabwe.
Mapurisa amuka akazadza dhorobha rese uye aswera achingosunga vanhu vanga vachifungidzirwa kuti vari kuda kuratidzira pasi pehurongwa hwanga huchidaidzwa kuti hashtag munhu wese murodhi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, kuratidzira kwanga kuchida kuitwa kuvulavayo hakunawo kubudirira mushure mekunge mapurisa kutanga nezuro atanga kuratidza masimba avo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeTajamuka vari murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira avari kuvulavayo pari zvino.
Vagari vemuBulawayo vanga vakatiteya kuti varatidzire muzvara nhasi mukati meguta, asi semamiriro akaita mapurisa emuno muZimbabwe vanoshandiswa nezanuPF vamuka vakadza taundi yese vaine mabaton stick nematiegas nemawater cannon. Vanhu vemuno muZimbabwe vanoita nekurohwa uye nekutyisidzirwa, saka munotoona kuti zvakadaro vanhu vabva vashaya chido chekuti varatidzire nekutya kurohwa. Saizvozvo tikazongoti tiedze kuminimaiza kuti vanhu vaite sei awanikwe vachinorohwa kana kunokandwa muzvitokisi, nekuti muzvitokisi zvacho zvemuno muZimbabwe hamuna chekudya. Saka dzimwe dzenguva semaprotesters tinofanawo kusafeguardawo malivelihood echi evanhu kuti vagare mune zvakanaka, nekuti kana tichida kuratidzira hatisi kuda kuratidzira tiende muusungwa, tizonotambudzika zvakare tirimo kwemazuva akawanda. Saka naizvozvo sati zviri nani tidzike zviri kuvanhu, tonokurukura nevanhu zvinhu zviri kuvatambudza.
Asi pane asungwa here kana kuti kurohwa muBulawayo?
Hakuna kuBulawayo, hakuna asungwa, hakuna arohwa.
Nhengo yeTajamuka vari murwiri wekodzero dzevanhu muzvara Linda Masarira vachitaura parunare vari kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vavhura nhandare Victoria Falls zviri pamutemo nhasi. Vachitaura pachiitiko ichi vaMugabe vati kuvhurwa kwenhandare iyi kwakakosha sezvo kuchipa kuti vekunze vanange kuVictoria Falls kwete kumboenda nekune dzimwe nyika. Nhandare iyi inotarisirwa kuti ichabatsira kukwezva vashanyi vakawanda. Asi kanzura weMDCT mudunhu iri vaEfias Mambume vanoti havavone huwandu hwevashanyi huchiwedzera mudunhu ravo sezvo vashanyi vazhinji vasiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika panyaya yeutongo hwejekerere. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Sezvavajaira kuita kuti panovakwa chikoro kana kreshi kana chimwe chinhu chipi nechipi zvacho chinonzi chavakiwa, vanoda kusvikapo vaise ruoko rwavo. Vauya nhasi vakakomishina airport yekuno kuVictoria Falls, asi hapana chinoshandura upenyu nemararamiro avanhu chavaita kana chazvinotibatsira nacho.
Pane zvavataura here pavanga vari kuvhura ivo nhandare iyoyi yemuVictoria Falls vaMugabe?
Manzwi avo manzwi emunhu ane hope dzakanaka zvikuru asi dzisingazozadzisiki. Manzwi emunhu ari kurota vashanyi vachiwedzera nokuda kwekuvhurwa kweairport yavhurwa nhasi iyi. Asi chatinoziva ndechekuti kusawanda kwevashanyi munyika yeZimbabwe zvine chekuita nematongerwo enyika. Tingave nemidhuri nezvivakwa zvakanaka zvinomwisa mvura, asi kana nzira yokutungamirira munyika isina kururama, vanotishanyira havauye nekuda kwezvikonzero izvozvo. Saka nhauro yavo zvikuru yanga iri yemunhu anoshuvira tidai vanhu vashanya nekuda kwezvivakwa, asi hazvisi kuzoitika saizvozvo. kusikira hurumende nenzira yekutungamirira nyika yashandurwa nyika yeZimbabwe.
Kanzura weMDC Tik Victoria Falls vaFS Mambume vari parunhare kuVictoria Falls kwakare naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vanoda rubatsiro rwechikafu panosvika kurume wegore rinouya. Izvi zvinonzi zvakabuda pamusangano wiva nechekuita nenyaya dzechikafu wakaitwa muHarare neZuro. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli vanonzi vakaudza musangano uyu kuti hapana mari yakakwana yekubatsira munyaya dzechikafu. Vanonzi vakati apo nyika yatarisana nenguva yakaoma inodiwa chikafu zvakanyanya, kusawanikwa kwerubatsiro rwakakwana kuchadzorera shure urongwa hwekubatsira vanotambura. Zvinonzi nyika inoda mari inoita $352 million yekutenga chikafu ichi, asi mari inoita $212 million ndiyo chete yawanikwa kusvika pari zvino. Vamachinda Marongwe ndiwo mukuru wesangano rinopa rubatsiro reOxfam. Tavabata kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
Tine dambudziko rekuti gore rakapera varinanyatsobuda zvakanaka. Nokudaro vanhu vanga vane gore ranga riri pasi pasi, uyezve zvasangana nekushayikisa kuita mvura. Izvozvo kutaura vanhu ndiri kuita mvura iri kunetsa. Mhuka dzone mvura yekudzirara nemombe dziri kufa izvozvi. Nhandiriko izvozvi kwagutuko. Kwatakanyatsoona dambudziko guru rokusangana nevagari, kunyatsa varimi nevanhu vanogara mumareserva, vanosangana nedambudziko guru sarege chikafu uyezve unogona kuti kuzvipo zvavo zvingararamise nenyaya yemvura. Nefuro charo hapana. Saka ichokwadi kuti vagari kuzotarisana nenzara vachawedzera kuwanda. Uyezve panodiwa kuti pawanikwe rubatsiro rwakanyanyisisa, nokuti mari yatiri kuwana yatiri kushandisa kuti tibatsire vanhu haisi kuenderana neuwandu huri kuramba huchida vanhu vasada kubatsirwa.
Asi uwandu hwevanhu muri kubvumirana nawo here kuti unodarika mamiriyoni mashanu, nokuti unoona mazuva apera wainge huri pamamiriyoni mana?
Ndingangoti uwandu hwevanhu kuramba huchiwedzera. Ichokwadi isu tagara takazvitarisa kuti uwandu huchawedzera. Manhamba ekutanga-tanga chaiwo anga ari 4 miriyoni akataisa kuti by March, asi kuti asvika ku 5 miriyoni inyaya inokonzerwa nekuti mvura yanonoka kunayazve. Plus kuti nyaya yezhara yagara yange yatopinda munyika. Nhamba idzodzi dzogona kutodarika ipapa. Kana tikazotarisa tichitarisa uwandu hwevanhu vari kugara matoti mapiri edeni nevamwe vari mudhorobha chamwe chamwe.
Vanga vari mukuru weOxfam muZimbabwe vaMachinda Marongwe vari parunhare neStudio 7. Vamiriri vehurumende nemasangano akazvimirira vari kusangana kuHague kuNetherlands kumisangano yeInternational Criminal Court. Dare iri rinotonga vose vanenge vapara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kusanganisira vatungamiri venyika. Asi dzimwe nyika dzemuAfrica dzinova dzakawanda muICC dzinoti hadzisi kufara nekutonga kwaro mhosva dzichiti rinongotarisa nyaya dzemuAfrica kwete nyika dzakabudirira. South Africa, Burundi neGambia dzinoti dziri kuronga kubuda mugungano iri. Russia nePhilippines dzinonziwo dziri kubudawo mugungano iri. Asi vaive munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vanoti nyika dzemuAfrica hadzifanira kubuda sezvo izvi zvichizopa kuti vanotyorerwa kodzero dzavo vashaye kwekupotera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDewa Mavhinga veHuman Rights Watch vari kuHague pari zvino.
Misangano yatinayo kuno kuHague kuHolland yeInternational Criminal Court, misangano yekukurudzira nyika pasi rose kuti dzitsigire nyaya yekuti pave nedare redzimhosva repasi rose rinoramba richitonga kunyanya-nyanya vatungamiri vedzinyika nemauto vanenge vachitsaudzira vachityora kodzero dzevanhu vachipara mhosva dzakakura-kura dzinonzi idzo mawar crimes kana kuti genocide, kuparadzwa kwemarudzi. Saka izvi zvakakosha, asi zviri kuitika mushure mekunge South Africa yataura kuti iyo yava kuda kubuda mudare repasi rose reICC. ichitaura hiyo kuti inoda kuti vatungamiri venyika vasasungwe pavanenge vari panguva yavo yekutongwa. Ndopa ari kupokanwa napo isu tichiti aiwa kakweti munhu angave mutungamiri wenyika, asi kana achinge apara mhosva yakakura akakonzera kana kuti mauto ake apare mhosva yakakura kura, anofanira kuti amiswe pamberi pematare otongerwa mhosva dzake idzodzo.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Zviri kutambirwa zvakanaka nekuti kuya kwatakaita kuno kuhegi taifunga kuti zvichida pachandimuka nyika dzakawanda dzemuAfrica dzichitevera gwara ranga ratorwa neSouth Africa rekuti iyo haichadi, asi tafara kuno kuti hakuna dzimwe nyika dzatevera. Nyika dzakawanda dzemuAfrica dzakasimuka dzichitaura nezuro nanhasi kuti dzinotsigira nyaya yekuti pave nedare rinotonga mhosva pasi rose.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDiwa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vari parunare kuHague kuNetherlands naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangosarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanonzi vadoma senator webato reRepublican vaJeff Sessions segweta guru rehurumende vakana kuti Attorney General. Mupepeti mukuru wenhau weStudio 7 Ray Choto awana mubairo wepamusoro-soro unopiwa vatori venhau vanoshandira Voice of America vanenge vaita nyaya dzine mutsindo. Ray akwanisa kuwana mubairo uyu muchire mekuwa ari iye chete mushandi weVoice of America akanyora nyaya dzakapa kuti pasi rose rindengendeke kuburikidza nekuburitsa nyaya dzeuori. Izvi zvakaitwa kuburikidzwa nemagwaro anonzi Panama Papers. Vatungamiri venyika dzakawanda uye dzimwe shoroma vanga vachiviga mari kuti vasabhadhare mitero kunyika dzavo ndo vamwe vanhu vakaburiswa mapepa aya. MuZimbabwe mune vakawanda vakabatwawo mambure ehuori uhu. RBZ nedare reparamende vari kuongororawo nyaya idzi. Taita rombo rakanaka rekutsikwa namukoma Ray muno muStudio 7. Tinokugamuchirai nemufaro mukoma Ray.
Aiwa, ndinofarawo chaizvo kuva ndiri pachirongwa cheStudio 7 nhasi.
Aiwa, zvinofadza zvikuru nekuti mubayiro wamawana uyu mubayiro wawanikwawo nenyika nesu tose vekuStudio 7 tichiti makorokoto. Asi toda kunzwa kuti izvi zvakakosha zvakadii panyaya yemaPanama Papers semaonero enyu.
MaPanama Papers akaita kuti izvo vanhu vakawanda vange vachikwanisa kuziva kuti izvo mune huori huri kuitika munyika dzavo nemunzvimbo dzavanogara kuburikidza nekuburitswa kunenge kuchiitwa mari muchiwande munyika dzichiendeswa kunzvimbo dzakaita sana British Virgin Islands, Isle of Man, Panama nedzimwe dzakadaro. Izvi zvinenge zvichiitwa mabhangi makuru enyika asingazive. Saka nyaya dzandakainyora ini dzaive dzine chekuita nemari dzaiburitswa muZimbabwe dzaipuhwa vakuru vakuru vemakambani dzichizopedzisira dzaenda kuma tax havens akaita sana Isle of Man, British Virgin Islands nedzimwe nzvimbo dzakadaro, bhanga guru renyika reRBZ risina zvarinenge richiziva.
Totarisawo muZimbabwe, zvii zvamakaonawo mukudorongodza kwamakaita?
MuZimbabwe ndakatanga nenyaya yakabuda musi wa3 kubvumbi 2016 runova gore rino. Takatanga nenyaya yeZimplats iyo yaitarisisa kuburitswa kwemari kwaitwa nekambani iyoyi. Kunyanga zvikambani iyoyo yakabuda ichitizvo hapana zvainoziva, asi mumapepa ePanama Papers takakwanisa kuona kuti izvo Zim Papers yaibhadhara mari vakuru vakuru vayo ichiisa mari iyi kunze kwenyika, ivo vachizenge vachitambira mari dzavo kunze kwenyika, asi vari vashandi vanenge vachishanda vari muZimbabwe vanenge vachisungirwa kunge vachibhadhara mutero. Saka mari idzi dzaenda kumabhangi avo vachizenge vozodzitora kuri kunze kwenyika pasina anenge achiziva, kusanganisirawo Reserve Bank of Zimbabwe yakatizvo hapana zvaiziva nezvechirongwa izvo.
Totarisa kuti basa rekudonongodza iro kana kuongorora zvakawandika ii basa rakati koshei uye rakasimba, sei muchiita kunga munoritora sedambe kuritora nyore nekuti tinoona kuti maane makore muchidonongodza nyaya dzakadai?
ndakamirira zvangu inini Rachel ndiri kuno kuAmerica. Zvakatirerukei kunge uchiita basa reinvestigative journalism. Ndichienzanisa nemashandira ataita tiri kuZimbabwe. Unoyeuka jonga kandemire kuti muna 1999 ndakapinda mungo yakaomarara mushure mbokunge ndaburitso zvandakanga ndaferefeta. Asi hazvina kufadza hurumende ndikazopedzisira ini nemupepeti mukuru wepepara ndaishandira re The Standard tikasungwa nemasoja tikatochwa. Zvinhu zvinoita kuti vanhu vatye kunyanya vanenge vachigara munzvimbo dzakadaro seZimbabwe kuti vange vachishanda zvakadzama mukuburitsa uori unenge uchiitika. Vanotya kuti remangwana ravo rinenge risina kujeka. Asi ndichiri kuno zvangu kuno kuAmerica ini rei ndakasununguka kunge ndichiita basa rakadaro. Hazvirevi kuti izvo handikwanisi nge ndichizviita kuZimbabwe asi unozviita asi zvinenge zvine rufu mukati.
Ndiyapiwo mashoko ekurudzira amungapo kune vatori venhau kuti vapindewo munyaya dzeinvestigative journalism idzodzi?
Ndinoti investigative journalism basa rakatiomarare rinoda kushinga rinodawo zvakare munhu anozvibata ane udzamu nokuti izvo unosangana nezvinhu zvakawanda nokudaro vanoda kunge vachita basa iro vanofanira kunge vari vanhu vanovimbika ndio chinhu chekutanga nokuti izvo haungafambe uchinoferefeta vamwe iwe uine uori waunenge uchiitawo nokuti mangwana vanozopedzisira vakuti kwouye anoburitsa nyaya dzakadai kwouye akambomira sei. Saka ndinoti izvo vanhu ngave muchokwadi zvikuru vatori venhau kana vange vari muchokwadi vochiitawo nyaya dzekuferefeta avo vanenge vachikanganisa nokuti izvo mukatarisa Zimbabwe iri kunzi haina mari. Mari yacho yakaenda kupi? Nyika inofuma isina mari zvakadaro. Zvinhu zvifanira kunge zvichiitwa nevatori venhau.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Rei tichiti makorokoto zvakare nemubayiro iwoyo.
Makorokoto edesu tese vanhu veStudio 7 pamwe neZimbabwe takaisumudza muraidza tiri muno muAmerica.
Vanga vari mupepeti mukuru weStudio 7 Rei Choto atichitaura nawo muno mustudio medu kuStudio 7. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Nyaya yeutongo wejekerere inoreva kuti vanhu vanenge vavhota ndivo vane simba. Izvi zvinoitwa kuburikidza nesarudzo dzakajeka dzinoitwa munyika apo vanhu vanosarudza vamiriri vavo vakasununguka uye murunyararo. MuAmerica vanhu vanosvika mamiriyoni mazana maviri nezviuru makumi maviri 220 million vane kodzero dzekuvhota asi vanhu vashoma ndivo vakaenda havo kunovhota. Musarudzo dzichangopera vanhu mamiriyoni zana nezviuru mazana mana nemakumi manomwe 147 million ndivo vakavhota. Asi sarudzo idzi dzaunza kusawirirana kwakanyanya pamafungiro negwara rekutora munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi kunyangwe hazvo pasina kuwirirana kana kuti pachiita mutauro munguva yesarudzo, munhu anenge akundwa anofanira kutambira zvabuda musarudzo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yeutongo wejekerere.
Tinotenda zvikuru Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chayambira Caps United kuti isapemberere kutora mukombe weleague zvechimbi chimbi nekuti munhabvu munhu anofanira kutenda maruva adya chakata. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana muNational Sports Stadium nemusi wesvondo mumutambo unogona kupa Caps United mukombe weleague kana ukanganisa zvose zvaitwa nemaGreen Machine gore rose. Caps United iri kuda kukunda mumutambo uyu ichitarisirawo kuti FC Platinum inorohwa kana kuita mangange neHighlanders kuti itore mukombe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wengezi Platinum Stars vaJeremiah Getiseni vanoti hazvisi kuzove nyore kuti Caps United itorere mukombe pavari. Vanoti vakagadzirira zvakasimba mutambo nemaGreen Machine.
Takatogadzirira uye tichagadzirira futi chachose kuti tinohwina mutambo wakakosha chaizvo.
Pari zvino Caps United ndio iri pamusoro-soro nemapoints makumi mashanu nemanomwe maviri pamusoro peFC Platinum uye zvematatu kudarika Highlanders. Caps United ikakundwa kana kuita mangange, FC Platinum ikakunda Highlanders. Kugona kunenge kudada ndio inoenda pamusoro uyezve pedyo nemukombe unokosha 1.2 million. Asi mutsigiri weCaps United vashingira imiti vanoti vari kuona makepekepe achikunda ngezi Platinum Stars.
Timaonera tikuita tichakunda mukombe uya ndo wedu chaiwo chaiwo.
Makundano ekasolaga Premier Soccer League asarwa nemitambo miviri kuti asvike kwamvura yacheka makumbo. Zvakamira zvakadai, Mamaiti Warriors mangwana ari kupinda munhandare yemuya ounde muCameroon kusangana nebanyana banyana yekusouth Africa mumutambo wavo wekutanga mumakwikwi e-2016 Africa Women's Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokuendesai kuna Chioneso Jani weStudio 7 nechirongwa chake Pindai Mudariro.
Tinokwazai watereri pachirongwa chedu Pindai Mudariro. Chatinotaura nevechidiki, ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine mukomana anonzi DJ Haiti. Kanja DJ.
Zvakamirira tinokadi makadi zvenyu pa Studio 7 nepachirongwa inonzi Chioneso Mudariro. Tarangozi DJ Haiti David Boy. Wanomera mwepiwa.
DJ makatanga rini zvekuda kuita DJ?
Mugore 2009 ndopatakatanga kuita zvinhu kushure munge ndangofamba home dzemadegara. Ndokuona mumwe mukomana akatiridza chesateta mishini yake pasina anga achitaura. Ndikataiwa chimbotipaiwo microphone ndigotesa kuti zvandiri kufunga zvinoita here. Takanakirwa mutiwo yekusvika kubva ipapo vanhu vese vangu vakumudzidzawo kumapartis, kumichato, kumaseremoni akasiyana-siyana ndichinoita MC as well as a DJ zvakare.
Saka kana pane vechidiki vanoda kuita huDJ, tiudze kuti chii chavanogona kuita.
Zvine zvokuti kwandiri ndivasongoti chinenge tiri chipo inyasha, nekuti inini hana kudzidzira. Asi kuti ndakangoona kuti nazvitaurisei ndikazotanga kuita zvoDJ ndofunga zvinondishandira zvakanaka, nekuti handotaura.
Chekupedzisira, chii chamungade kuudza vechidiki?
Right, kune vechidiki varipo ndezvokuti kana vari mudzimbo inosvikika kuna DJ Hati vachida kubatsirwa ngavauye. Studio yekurekodha iripo, uyezve tinoita majingles. Kana waita agwambo rako chero kwavari track uku ukauya ndirikuita jingle rekuti panogonge uchitengesa, tinenge tichipepenyura isusu tichitaura musipika vanhu vachitenga maCDs ako.
Mazvita nekuwe nesu.
Ndokutendai nekundiwanisa mukana wokutaura pachirongwa Pindai Mudariro paStudio 7 nazino vasi zvanhu vasi ngambotarisira uyezve kana kushuvira, nekuti Mwari akuitire zvakanaka nebasa ramuri kubata.
Hedzi noima kumaviri dziri kupisa musvondo rino pa Blue Jeans Radio Top 20. Makadi makadi zvenyu vaterere Blue Jeans Radio, ndasvika chikomana Hati David Poy. Nasi ndotangira pa number 19, nekuti pa 20 pane ma triplets. A Victor Muringai, a Phineas Matanda, Tafara Vandirai.
Mazvinzwira kubva kuna DJ ataura naChioneso Jani weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa kuratidzira kwanga kwakarongwa munyika nemasangano akasiyana-siyana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dr. Patterson Dzamara vanorohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori apa mapurisa anodzivisa vanhu kuratidzira muHarare nemuBulawayo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanovhura nhandare yeVictoria Falls zviri pamutemo. Musangano weInternational Criminal Court woenderera mberi kuHague pachipiwa kurudziro yekuti vatungamiri venyika vanotonga nedemo vasungwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, semazuva ose anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai maoko aChris Gande.